Chitsauko 29. Uye mumwedzi wechi7 pazuva rekutanga remwedzi wacho munofanira kuva nekuungana kutsvene. Hamufaniri kutomboita basa rakaoma. Izuva ramunofanira kuridza bhosvo. Muchapa Jehovha mupiro unopiswa unonhuwirira zvakanaka wemukono wemombe mumwe chete mudiki, gondobwe rimwe chete, uye makwayana makono 7 ane gore rimwe chete, dzese dziri mhuka dzakanaka, nemupiro wacho wezviyo wefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta, zvegumi zvitatu zvechiyero cheefa pamukono wacho wemombe, zvegumi zviviri zvechiyero pagondobwe racho, nechegumi chimwe chete chechiyero pagwayana gono rimwe nerimwe pamakwayana acho makono 7. Nembudzana hono imwe chete kuti ive chibayiro chechivi chekukuyananisirai. Izvi muchazvipa kuwedzera pamupiro unopiswa wemwedzi nemwedzi, nemupiro wacho wezviyo, uye mupiro unopiswa wagara uchipiwa nemupiro wacho wezviyo. Pamwe chete nemipiro yacho yezvinwiwa, muchizvipa semapiro azvagara zvichiitwa, semupiro unonhuwirira zvakanaka, unopisirwa Jehovha nemoto. Uye pazuva rechi10 remwedzi uyu wechi7, munofanira kuva nekuungana kutsvene, uye munofanira kuzvirwadzisa. Hamufaniri kutomboita basa rakaoma. Uye muchapa Jehovha mupiro unopiswa unonhuwirira zvakanaka wemukono wemombe mumwe chete mudiki, gondobwe rimwe chete, uye makwayana makono 7 ane gore rimwe chete, dzese dziri mhuka dzakanaka. Uye mupiro wacho wezviyo wefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta, zvegumi zvitatu zvechiyero cheefa pamukono wacho wemombe, zvegumi zviviri zvechiyero pagondobwe racho, chegumi chechiyero pagwayana gono rimwe nerimwe pamakwayana acho makono 7. Nembudzana imwe chete kuti ive chibayiro chechivi kuwedzera pamupiro wechivi chekuyananisira, uye mupiro unopiswa wagara uchipiwa nemupiro wacho wezviyo, pamwe chete nemipiro yacho yezvinwiwa. Uye pazuva rechi15 remwedzi wechi7 munofanira kuva nekuungana kutsvene. Hamufaniri kutomboita basa rakaoma. Uye munofanira kuitira Jehovha mutambo kwemazuva 7. Uye muchapa Jehovha mupiro unopiswa. Mupiro unopiswa nemoto unonhuwirira zvakanaka wemikono yemombe midiki 13. Makondobwe maviri. Uye makwayana makono 14 ane gore rimwe chete. Dzese dziri mhuka dzakanaka. Uye mupiro wacho wezviyo wefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta, zvegumi zvitatu zvechiyero cheefa pamikono yacho yemombe 13, zvegumi zviviri zvechiyero pagondobwe rimwe nerimwe pamakondobwe acho maviri, nechegumi chechiyero pagwayana gono rimwe nerimwe pamakwayana acho makono 14. Nembudzana imwe chete kuti ive chibayiro chechivi kuwedzera pamupiro unopiswa wagara uchipiwa, nemupiro wacho wezviyo, nemupiro wacho wechinwiwa. Uye pazuva rechipiri, munofanira kuya nemikono yemombe midiki 12, makondobwe maviri, makwayana makono 14 ane gore rimwe chete, dzese dziri mhuka dzakanaka, nemupiro wacho wezviyo, nemipiro yacho yezvinwiwa inopiwa pamwe chete nemikono yacho yemombe, makondobwe, nemakwayana makono zvichienderana nekuwanda kwacho sezvagara zvichiitwa. Nembudzana imwe chete kuti ive chibayiro chechivi kuwedzera pamupiro unopiswa wagara uchipiwa nemupiro wacho wezviyo, pamwe chete nemipiro yacho yezvinwiwa. Uye pazuva rechitatu munofanira kuuya nemikono yemombe 11, makondobwe maviri, nemakwayana makono 14 ane gore rimwe chete, dzese dziri mhuka dzakanaka, nemupiro wacho wezviyo, nemipiro yacho yezvinwiwa inopiwa pamwe chete nemikono yacho yemombe, makondobwe, nemakwaya namakono, zvichienderana nekuwanda kwacho sezvagara zvichiitwa. Nembudzi imwe chete kuti ive chibayiro chechivi, kuwedzera pamupiro unopiswa, wagara uchipiwa nemupiro wacho wezviyo, nemupiro wacho wechinwiwa. Uye pazuva rechina, vanofanira kuuya nemikono yemombe 10, makondowe maviri, nemakwaya namakono 14 ane gore rimwe chete, dzese dziri mhuka dzakanaka, nemupiro wacho wezviyo, nemipiro yacho yezvinwiwa inopiwa pamwe chete nemikono yacho yemombe, makondowe, nemakwaya namakono, zvichienderana nekuwanda kwacho sezvagara zvichiitwa, nembudzana imwe chete kuti ive chibayiro chechivi, kuwedzera pamupiro unopiswa wagara uchipiwa, nemupiro wacho wezviyo, nemupiro wacho wechinwiwa. Uye pazuva rechishanu, munofanira kuuya nemikono yemombe 9, makondowe maviri, nemakwaya namakono 14 ane gore rimwe chete, dzese dziri mhuka dzakanaka, nemupiro wacho wezviyo, nemipiro yacho yezvinwiwa inopiwa pamwe chete nemikono yacho yemombe, makondowe, nemakwaya namakono zvichienderana nekuwanda kwacho sezvagara zvichiitwa, nembudzi imwe chete kuti ive chibayiro chechivi, kuwedzera pamupiro unopiswa wagara uchipiwa, nemupiro wacho wezviyo, nemupiro wacho wechinwiwa. Uye pazuva rechi6, munofanira kuuya nemikono yemombe 8, makondowe maviri, nemakwaya namakono 14 ane gore rimwe chete, dzese dziri mhuka dzakanaka, nemupiro wacho wezviyo, nemipiro yacho yezvinwiwa inopiwa pamwe chete nemikono yacho yemombe, makondowe, nemakwaya namakono zvichienderana nekuwanda kwacho sezvagara zvichiitwa, nembudzi imwe chete kuti ive chibayiro chechivi, kuwedzera pamupiro unopiswa wagara uchipiwa, nemupiro wacho wezviyo, nemipiro yacho yezvinwiwa. Uye pazuva rechi7, munofanira kuuya nemikono yemombe 7, makondowe maviri, nemakwaya namakono 14 ane gore rimwe chete, dzese dziri mhuka dzakanaka, nemupiro wacho wezviyo, nemipiro yacho yezvinwiwa inopiwa pamwe chete nemikono yacho yemombe, makondowe, nemakwaya namakono zvichienderana nekuwanda kwacho semapirwa azvagara zvichiitwa, nembudzi imwe chete kuti ive chibayiro chechivi, kuwedzera pamupiro unopiswa wagara uchipiwa, nemupiro wacho wezviyo, nemupiro wacho wechinwiwa. Pazuva rechi8, munofanira kuva negungano dzvene. Hamufaniri kutomboita basa rakaoma. Muchapa Jehovha mupiro unopiswa, mupiro unopiswa nemoto unonhuwirira zvakanaka wemukono wemombe mumwe chete, gondowe rimwe chete, uye makwaya namakono 7 ane gore rimwe chete, dzese dziri mhuka dzakanaka, nemupiro wacho wezviyo, nemipiro yacho yezvinwiwa inopiwa pamwe chete nemukono wacho wemombe, gondowe racho, nemakwaya namakono zvichienderana nekuwanda kwacho sezvagara zvichiitwa, nembudzi imwe chete kuti ive chibayiro chechivi, kuwedzera pamupiro unopiswa wagara uchipiwa, nemupiro wacho wezviyo, nemupiro wacho wechinwiwa. Izvi ndizvo zvamuchapa Jehovha pamitambo yenyu yemwaka nemwaka, kuwedzera pamipiro yenyu yemhiko, nemipiro yenyu yekungopa muchizvidira, kuti ive mipiro yenyu inopiswa, nemipiro yenyu yezviyo, nemipiro yenyu yezvinwiwa, nezvibayiro zvenyu zverugare. Mozisi akaudza vaIsraeri zvese zvaakanga arayirwa naJehovha.